Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedudza nasi china nyamavuvu 10/2017. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance waita musangano wawo wekutanga muHarare nasi vamuge ntsvangirai varisa chigaro. Vanopikisa voshora hurumende nekuda kuvaka imwe university kumazowe inonzi Robert Mugabe nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora nyika ichitatarika kugadzira upfumi. USAID inopa sangano reAfrica Aid mari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Makanzura nevagari voita musangano mukuru wokuzeya nyaya yemvura muHarare. Tichakupai zvabuda pamutambo wenhabvu yeCastle Premier Soccer League nasi. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana muchida kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona, tiri kutarisa nyaya yekuvakwa kweuniversity kumazowe inonzi Robert Mugabe nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Nekudzvanya pakanzi like pa Facebook page yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.